Fresh from Nigeria Remix.
K Johnso, Jipe, Kirikwanda, Rova in Maoko. Matikonera atuna hati tete kuombera rova imaoko manja maoko oye rova imaoko manja maoko oye chikutiro
Mwana wese dance Chukuka msana dance
Pusi pusi ka
dance
Oye
Rova imaoko Manja Maoko
Oye
Rova imaoko Manja Maoko
Oye
Aita chake ndi wombarume Zvaitwa nemumwe angava wako kana wemumwe usarwadziwe kuomberera mumwe arora kana wana murume chakanaka chakanaka imi varume zvaitwa izvi matigonera atuna hati tete kuombera rova